Ndoyele kuna macha kwacho.
Rrr, iza panchoga.
Ndoyele kuna macha kwacho.
Ken Johnson, dipe, kilpanda. Taka enda, taka no zoka.
Kuwi.
Urukwa, taka no kwiza.
Yeah.
Taka rinyi, taka no pinda. Kom, chulie shan. Shikoro taka no fura.
Kutika ewe.
Manavaka no mitiswa.
Kutika ewe.
Chainenga ora.
Kutika ewe.
Apa uniform zavandu
kutikaiwe
zvainenge hora
kutikaiwe
fu fu
kutikaiwe
anzi maiswerere mabhavamu vana vadiki kupinde mubhavamu ndokwakabve mimba kumagamu angofoire ndingomuro vangeshamu wakazwere yakaitika dande rume rakasvibe ungeso zvemukange kumitisa mwana one 14 years old mapurisa uyai musunge mutongi
ndoyere kuna macha kwacho
torito.